Manera kanaka muri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 29, 2019. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Magweta aratidzira nhasi muHarare achiti haasi kufara nemabatirwo aanoti ari kuitwa nemapurisa paanenge achimirira vasungwa. Sangano ravana chiremba vehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzotambira kurudzire mutungamiri wenyika yekuti dzidzokere kubasa mukati memazuva maviri. Zimbabwe neUNICEF dzinobatana mukucherechedza makore makumi matatu echisungo chekucherechedzwa kwekodzero dzevana pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Magweta aratidzira nhasi muHarare achiti haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nemapurisa paanenge achimirira vasungwa. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Magweta anodarika makumi matanhatu aratidzira kubva padare repamusoro reHigh Court kuenda kumahofisi egurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe pamwe nekumuzinda wemapurisa uko kwaanosiya magwaro enyunyuto. Varatidziri ava vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvanga zvisoropodza mapurisa nekuita mhirizhonga yakanangana nemagweta pamwe neveruzhinji. Rimwe remagweta aya Valenin Chisaira vati havasi kufara nekushungurudzwa kunoitwa magweta nemapurisa panguva yavanenge vachimirira vasungwa, uye vati vari kushushikana zvikuru nekurohwa kwakaitwa rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDouglas Coltart nemapurisa pakamba yeHarare Central mazuva mashoma adarika, apo vakange vaenda kunomirira mutungamiri wesangano remadzidzi vekumaruwa reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure. Rimwe remagweta rinorwira kodzero dzevanhu vaJeremiah Bhamu vatiwo havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa magweta nemapurisa, uye vati vari kushushikana zvikuru nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nemapurisa aya anosungirwa kunge achengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Ava kutanga zvakare kuzvindikita magweta anenge ari mukuzvishandira kumirira kodzero dzevanhu. Chechitatu ndechekuti mapurisa ave kurambidza magweta kuona maclients avo anenge ari muhusungwa.
Kuratidzira kwaitwa nemagweta kwaitwa varatidziri ava vakachengetedzwa nemapurisa kunyange hazvo magweta aya asina kukwanisa kuona vakazembe pamwe nemukuru wemapurisa vaGodfrey Matanga akwanisa kusiya magwaro enyunyuto kumahofisi avo. Kunyange tisina kukwanisa kutaura navakazembe navamatanga, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza magweta anga achiratidzira aya kuti vachasvitsa magwaro enyunyuto aya kuvakuru vavo, vakati havana chavanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Asi vamatanga vakaudza vakazembe pavakashanyira muzinda wemapurisa nechitatu kuti mapurisa achaedza pose paanogona napo kuchengetedza mutemo pamwe neveruzhinji sezviri mubumbiro remutemo yenyika. Kuratidzira kwaitwa nemagweta kunoyo apo mapurisa akazvindikita nhengo dzeMDC pamuzinda webato radzo Svondo Rapera padzainge dzakamirira kuturirwa mashoko nemutungamiriri webato iri vaNelson Chamisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nengo dzaro dzaramba kutambira kurudzira yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti dzidzokere kubasa mukati memazuva maviri pamwe nemari yakaiswa nekambani yamuzvina bhizimusi vaStrive Masiwa iHigher Life vachiti hazvina pundutso yazvinovapa mune ramangwana ravo. VaMnangagwa neZuro vakazivisa kuti vana chiremba vanodarika mazana mashanu vakadzingwa mabasa vanokwanisa kudzokera kumabasa kwavo pasina mhosva yavari kupomerwa kana vakazviita mukati memazuva maviri vachiti vana chiremba vanenge vatevera kurudziro iyi havana mibvunzo yavachazosangana nayo. VaMnangagwa vakataura mashoko aya mushure mekusangana nemabhishopu ekereke yeCatholic Church kumuzinda weState House pamusangano unonzi vemakereke ava. Vakakumbira kuti vana chiremba vadzorwe kumabasa vasina matanha avanotorerwa. Zvichakadaro, kurwara munyika kunonzi kwatove kwevanhu vane mari dzavo nekuti zvipatara zvose zvehurumende zvikuru zvemunyika hazvisi kushanda nekuda kwekurangwa mabasa kwavana chiremba avo vava nemwedzi mitatu vachiratidzira nenyaya yemari dzemihoro yavari kutambira. Mutoro wedu enhau Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya akataurwa naamai Maria Muchirahondo Kaseke veKumbare, avo vakabviswa chibereko chavo vhiki yapfuura kuchipatara cheParinyatwa muHarare. Amai Kaseke vanoti chero zvazvo vakabhadhara mari yakawandisa kuti vawane rubatsiro, mabatirwo avakaitwa navana mukoti vepachipatara ichi akavashungurudza nokuti vaitaura zviri pachena kuti vaingoshandawo zvavo asi basa harichavanakidze nokuti hurumende haisi kuvabhadhara mari inoenderana nemashandiro avo. Amai Kaseke vanoti vakapinda muchipatara cheParinyatwa nomusi wechina vhiki yakapfuura vakazobuda nemuvhuro vhiki ino.
Ndakapinda muhospital Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ndikabuda Monday, ndakachinjirwa linin ka2 vachitaura kuti hatina maresources. Vanouya votora shiti repamusoro voriisa pasi, especially isu tinenge tine bleeding, kuitira kuti vasabvisa ese pamwe chete. Kubva musoro ndakaenda kusvika ndibude, ndo zvinhu zvandaingoshandisa.
Amai Kaseke vanoti vakaudzwa kuti vauye zvakare nemvura yavo nokuti chipatara chaiva chisina mvura.
Kwanga kusina mvura kuchipatara, saka situation yacho haisi kuita. Ende makazara, munenge makazara, hakutomboiti kunge kuprivate ward hazvitomboiti saizvozvo. Ende mari dzacho dzavanotaura dzakawandisa. Ende seniwo inyaya yekutongoti unenge uchida kupona kuti unenge uchitsvaga upenyu. Ndakatokweretsa 520 US yadokta akandioperator. Mandazoti kuhospital ndabhadhara mari yehospital, vaakundisi izvoni takatadza kukuchajai. Ndakambobhadhara 1500 yetheatre, vaakuti takatadza kukuchajai, its 1.9 musi wekubuda. Ndikati kwamunoundiudza wani vakutonditi haubude because haunaubhadhara chi mari.
Amai Kaseke vanoti vana mukoti vaingopopota kuti vari kushandira pasina, vachiti mari yavanotambira haichatenga sezvaiitika kare.
Mapiritsi vanhu vekumba ndovaitenga mapiritsi because chipatara hachina mishonga. Manesi acho anotouya achitopopota kuti isu hatinawo mari dzatiri kuwana, zvekuti musi last day randakarara muhospital handina kutomboatendwa. Ndakatongorara kubva manheri kunosvika mangwana makuseni, handina kutombowana munhu akauya kuzondi atenda kana kutorwa BP kana temperature zvavaisimboita because vaitaura kuti hatisi kubhadharwa.
Amai Tendekai Musango vekuGreendale vanotiwo kana munhu usina mari hauna upenyu.
Kana usina mari hauna upenyu. Ende kana usina mari kuinda kuchipatara, zvipatara zvedu izvi zvezvana uyai mose izvi zvikuru zvemuno muZimbabwe, vana Parinyato, vana Gomo, vana Mpilo, vana UHB, ukainda ikoko kungonozviuraya kuzvisasika nekuti hakuna kana piritsi raunowana kana chii hauna. Kutogara kumba uchitomwa musine uchitomwa mashizha omugwavha zvotoyamura.
Munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Agnes Mahomva vaudza Studio 7 paRunare kuti vachaongorora nyaya iyi vachibatsirwa nemumwe chiremba anoona nezvezvipatara zvehurumende, uye havana kuda kuzoendera mberi vachitaura nezvazvo. Vana chiremba vakatanga kuratidzira musi wa3 Gunyana zvekuti zvipatara zvehurumende zvinoti Harare Central, Chitungwiza neParinyatwa muHarare, uyewo kuzvipatara zvemupiro neUnited Bulawayo Hospitals hazvisi kutambira varwere vese vese vese. Dambudziko iri rakazowedzerwa nekuramwa mabasa kwavana chiremba vakuru kutanga kwesvondo rino vachinyuita nekudzingwa mabasa kwavana chiremba vadiki vari pakuramwa mabasa. Mumwe chiremba asina kudomwa nezita anoshanda kuHarare Hospital ati chipatara chiri kungotambira vane zvirwere zvakaita seshuga, high blood pressure nevaya vanenge vapindana netsauna dzepamigwagwa. Kuramwa mabasa kwavana chiremba uku kwakonzera kuti varwere vachifamba nzendo dzakareba kuenda kuzvipatara zvemakereke zvakatekeshera nenyika zvokuti zvave kuvhiringidzawo mashandiro ezvipatara izvi nokuti zvakavakirwa kurapa vanhu vashomanani vari munharaunda yezvipatara izvi. Chipatara cheKaranda Mission Hospital cheKumount Darwin, Howard Mission Hospital kuChiweshe, Nene Mission Hospital yekumberengwa ndezvimwe zvezvipatara zvave kuwandirwa nevanhu zvekuti zvave kukanganisawo mashandiro azvo nekuda kwehuwandu hwevarwere vari kubva kuHarare nemamwe matunhu vachida kuzorapwa. Vazhinji vanoti vanosarudza zvipatara izvi nekuti nguva zhinji zvinenge zviine mishonga nguva zhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Zimbabwe neUNICEF nhasi dzacherechedza makore makumi matatu echisungo chekucherechedzwa kwekodzero dzevana pasi rose cheUnited Nations Convention on the Rights of the Child. Mutungamiri wenyika wevechidiki Mukudzeishe Madzivire achiti vechidiki vanodawo kupa pfungwa dzavo pakuumbwa kwemitemo pamwe nepanotorwa matano ese ane chekuita nevana. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Achitaura pamhemberero dzaitwa pamuzinda weparamende nhasi, Madzivire ati vechidiki vari kusiyiwa nehurumende pamwe neparamende panoumbwa mitemo pamwe nepanotorwa matano ane chekuita navo uye izvi hazvina kunaka. Ati panofanira kuva nehwaro hwekuti vechidiki vakwanise kupa pfungwa dzavo panoumbwa mitemo uyewo kuti vapiwe mukana wekutora matano ane chekuita navo.
Ini ndinofunga kuti hurumende inotofanira kugadzirisa nzira dzekuti isusu vana vechidiki tinyatsotaurira hurumende kuti apa ndo pane nyaya yedu apa. Nekuti pazviri vanhu vakuru vanoenda mumaconference rooms avo vonoshandira imomo vonogadzira mitemo, then isusu tongozonzwa sevana vadi kuti pane mutemo munyuwani. Saka ndofunga kuti hurumende inofanira kugadzirisa nzira idzodzo.
Pamusangano wanhasi vechidiki vapiwa mukana wekubvunza zvese zvine chekuita navo kubva kumapazi ehurumende nemasangano anoshanda akazvimirira, makomisheni pamwe neUNICEF. Vechidiki vapinda musangano wanhasi vati vanoda kuti vapiwe mukana wekudzidza zvakanaka, kuve neutano, kuchengetedzwa, kuwana chikafu pamwe nekugara zvakanaka. Makurukota ehurumende akawanda ange akakokwa kumusangano wanhasi kuti azopindura mubvunzo kubva kune vechidiki haana kuuya, izvo zvatsamisa sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo amai Priscilla Misairambwe Mushonga. Amai Misairambwe Mushonga vaudza mutauri weparamende advocate Jacob Mudenda kuti vamhanyarire makurukota aya kumutungamiri wenyika. Makurukota asina kuenda kuparamende aya ndiye anoti vaobhadhaya mwoyo vezveutano vakeini matema vezvedzidzo yepasi vakazembe kazembe vezvemukati menyika vaziyambi ziyambi vanhu vegurukota rezvemutemo pamwe navapowo mavhima vanoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu. Asi zvisinei nekusauya kwavo, vechidiki vanoti vadzidza zvakawanda kubva kunhengo dzeparamende nemasangano auya.
Isusu vana vechidiki tanga tichiita kutaudzana nevaremekedzwa vanoshandira kuparamendi vanenge vachigadzirisa zvemalozi. Saka ini ndazviona kuti tatoita kushanda isusu vana vadiki pakuti vaudza kuti isusu vedu tine nhamo dzedu. Saka pakuvaudza nhamo dzedu ndazviona kuti taita zvakatonaka.
Nhengo dzeparamende dzapinda musangano wanhasi dzaita chidzidzo chekuti dzichavandudza mitemo yese ine chekuita nevana vadiki kuti ienderane nebumbiro remutemo wenyika pamwe nezvisungo zvakaita seUN Convention on the Rights of the Child. Vataura vakamirira nhengo dzeparamende vaKindness Paradza vatiwo paramende ichapasisa nechimbi chimbi mabhiri ane mitemo ine chekuita nevana akaita seChild Justice Bill.
Tichanopa gwaro kuna president tichivaudza kuti government inofanira kuona kuti kodzero dzevana dzaitwa ndingapasa muenzaniso kuona kuti mwana wese anofanira kuenda kuchikoro, mwana wese anofanira kudzidza, mwana wese anofanira kurohwa kana achingakanganisa mitemo yevana. Inofanira kunge iri ajati tungati muchirungu aligned ne constitution and also kuti vana vari vadiki vasati vasvika zera havafani kuroorwa. Saka ndozvatiri kunotaurira president kuti president tiri kuti hurumende yenyu ione kuti zvinhu zvese izvi hazviitwe kuvana. Vana vanofanirwa kukura vane kodzero dzavo.
Vachitaura pachitiko ichi, vamudhenda vati masangano akaita seUnited Nations pamwe nenyika dzakapfuma vanofanira kutsigira Zimbabwe, vachiti pari zvino nyika yakaomerwa nekuda kwenzara. Vati hazviratidzi hunhu kuti nyika dzakapfuma dzinochengeta mari yakawanda mumabhanga dzichitadza kubatsira nyika dzakaomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vafa kubva mukurwiswa kweimwe nzvimbo kumabvirazuva kweDemocratic Republic of Congo neZuro hwakwira kusvika pamakumi maviri nevanomwe, mushure mekunge mapurisa azivisa kuti awana mimwe mitumbi mukutsvaga kwaanga achiita mudhorobha reOicha. Mapurisa muLondon anoti apfura mumwe murume paLondon Bridge zvichitevera kurwisa kwaaita vanhu nebanga. Mapurisa aburitsa gwaro achiti ari kutevera nyaya iyi sekunge kurwiswa kwevanhu uku kune chekuita nenyaya dzeugandanga. Paita mhirizhonga pamahofisi ekwaregistrar general panotorerwa mapasipoti nezvitupa muchinoi nhasi, apo vanhu vakawandisa vasundana kuti vaforere magwaro ekufambisa. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kusundana kwevanhu uku pamwe nekupomerwa hori kwevashandi vepamahofisi aya kwasimudza gurukota redunhu remashonaland west amai Mary Muliswa Chikoka, avo vabva vasvikoita musangano wechimbichimbi nevashandi vekwaregistrar general ava mangwanani akare. Amai Muliswa Chikoka vaudza vatori venhau kuti uwandu hwevanhu vauya nhasi hwakonzerwawo nemashoko ari kutenderera pamadande mutande ekuti mari yekutora pasipoti iri kukwira kubva svondo rinouya nemuvhuro. Vanoti pane vanhu vakawanda vari kudawo magwaro ekufambisa asiri mapasipoti anonzi maemergency travel documents kana kuti ETD, uye vamwe vari kuda kuwedzera mari dzavakabhadhara kutora mapasipoti kuti akurumidze kubuda kana kuti top up.
Nenyaya dzemasocial media vanhu vari kupanika uchichi mapasipoti prices ari kukwira, but havisati zvatombotaurwa kuti izvo zviri kuitwa rini. Vanhu vavakungokrieta musoro mavo kuti izvo hazvakutoitika zvakutoitika. Zvisiri izvozvo chete, pane vamwe vari kudawo kungokondekta mapasipoti avo, pane vamwe vane maemergency passports vanga vakatogokwa kuchine chakare kudhara, and then pane mamwe masituations ekuti izvo vamwe vada kutopa up. So we have got a number of categories.
Panyaya yehori yanzi yatekeshera pamahofisi aya, amai Muliswa Chikoka vanoti vataura nezvayo vakayambira vashandi kuti vasiyane netsika yehori vachiti vachaongorora nyaya iyi.
Tatanzwa futi nyaya yekuti pane kahori kanga kachiitika, asi kuti chiti umbowo hwacho huripo here, aiwa izvo hatina kuzviona. Asi izvo kana zvikangotaurwa vanhu zvakakosha kuti tingoitawo tichiita investigate kuti ndozviri kuitika here. But I've been speaking to the officers, my passport officers in Kati, and you vari kusite all the same issues ekuti I think vanhu vari mupanic mode. Ndosaka zvabva zvadai, asi tazongowirirana kuti ngatichicreatai order.
Vakafano bata chigaro chemukuru wepama ofisi aya Muzare Emily Zinyemba varamba kutaura nevatore venhau vachiti havabvumidzwe nemutemo webasa vakatitaura namabharani mukuru wehurumende vaClemens Masango avo vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo. VaJimmy Shoko avo vabva kuChegutu vanoti vave nemazuva matatu vachirara pamahofisi emapassport apa asi vachitadza kutora gwaro rekufambisa iri nekuda kwehori wavanoti huri kusanganisira vashandi nemapurisa epamahofisi aya.
Isini takanonga dani 3 days tichirara panapa. Saka ndarira panapa chikafu ndichitenga $15. Kuseni mane $30. Muya ndorara pandobata line. Kandinge ndabata line. Pandinoti ndiripa line pachona. Laina ndakabata namba yandi ndinayo ini. Ndiwo unoshandisa nemunharumba. Ndiripo panapa usikotora kandi 30. Wotokudza kuti zvakwana. Murudzoka mangwana. Yabo nenjibva kuri. Ndobva kuchikuru.
Vazhinji vataura nestudio 7 vanoti vari kuda kutora mapassport kuti vaende kunotsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika sezvo upenyu hwaoma munyika. Hurumende yakazivisa kuti ichakwidza mari dzekutora mapassport asi hapana kuziviswa kuti ichakwidzwa riini uye kuti nemari. Pari zvino passport yemutengo wepasi iri kuita madhora $50 nematatu emari yemunyika uye inotora mwedzi mitanhatu kuti ibude asi inobuda nezuva rimwe chete ichiita madhora $300 nemakumi nemasere. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheFC Platinum chiri kusangana nechikwata cheAl Hilal chekuSudan mumutambo weCAF Champions League Group B uyo uri kutambirwa munhandare yeAl Hilal muKhartoum nenguva dza9 manheru anhasi. Todzoka kumusha, chikwata cheHighlanders chiri kuda kupedza nhomba yemakore matatu chisina kutora mukombe mukuru apo chiri kupinda mufainari yechibuku Super Cup neNgezi Platinum Stars muBaba Field Stadium mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chakapedzisira kutora mukombe une zita guru muna 2013 apo Highlanders yakatora mukombe wembada Diamonds Cup. Kubvira ipapo vateveri vechikwata ichi vanga vachishushikana nekuona chikwata chavo chichitatarika kwete mumitambo yeLeague chete asi nemumitambo yemukombe zvakare. Asi kusvika kwemurairidzi Henrik Peter de Jong wekuNetherlands mwaka uno kwashandura zvinhu mumusha weBosso iyo isati yakundwa mumitambo 13 iyo de Jong anga ari panyanga. Pamusoro pezvo de Jong aunza manyawi muvatambi vake zvekuti Prince Dube ari kukanda zvibodzwa pamadiro okowo mobidzita masuku achibika zvibodzwa izvi pakati penhandare. Izvi zvaiyeuchidza veruzhinji mazuva eHighlanders ekare, mazuva evatambi vakaita saRaman Gumbo, Peter naAdam Lovu, Willard Kumalo nevamwe vakambotambira chikwata ichi munguva yachaibhebha moto. Mumwe mutori womutambo wenhabvu Vanoyo Masiyazi vanoti mukombe watove mukabati yeHighlanders vachiti voBosso ine mongo wakanyanyisa kudarika Ngezi Platinum Stars.
Highlanders netora Highlanders to win this cup because they are stronger than Ngezi for depth.
Vamweo vakaita sava Oliver Musongoro ndio vanoti Highlanders ichakunda nekuti ichange iri pamusha sezvo finali iyi iri kutambirwa muBaba Fields Stadium.
Mutambo uyu ndikuona Highlanders ichitora because maadvantages acho akanyanyisa kuti one vari pa home plus my players na keeper uyu ana dubi vesava matambiro avari kuita ka vane advantage plus experience ndoya vachazongodyirawo Ngezi pahome pavo.
Asi vatsigiri veHighlanders havafanire kupemberera mutambo uyu usati wapera sezvo madamburo ichizivikanwa nekukwanisa kupedza mufaro wasimuka mukamba yebhoso uyu. Chikwata chekumhondorongezi ichi chakambotora mukombe uyu muna 2016 uyezve murairidzi wacho mutsva Rodwo Dlakama ari kudawo chekuratidza kuti apiwe basa iri zvachose. Pavatambi vakaita saDonald Teguru, Tatenda Machisa, Quad Amin, Michel Katsairo naChaona Mavhura, Dlakama ane vatambi vanokwanisa kutakura mukombe kudzoka nawo kumhondoro ngezi. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vakudzaibere vanoti Islanders haifanirwe kudherera ngezi nekuti ikadaro inokwanisa kuyeuka dumba yanaiwa.
Inini maonero angu ndiconfidence nengezi because matambira ari kuita especially utility player yavo anhu ari kutamba bhora rinonakidza. Saka ine history yavo yekuti macup finals kazhinji kazvo inotora. Saka ndine confidence nengezi. Islanders nakuitemba zvavo but inini I will put my man pangezi.
Kukunda kwebhoso kana madamburo kunoreva kupinda mumakwikwi emuAfrica gore rinouya sezvo chikwata chinotora mukombe wechibuku Super Cup chinomirira nyika muCAF Confederation Cup. Pamusoro pezvo chikwata chinokunda chiri kuwana mari inoita iyo zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvishanu zvemadhora emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi manheru tiri kutarisa kuramba zvinhu zvooma mune zveutano nekuda kwekurangwa mabasa kwavana chiremba uye danho rehurumende rekuti vana chiremba vakadzingwa mabasa vadzoke kumabasa mukati memazuva maviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Iye zvino tomboenda kune vateereri vedu vataura neStudio 7 kuburikidza neShona Facebook page yedu.
Giles Chakupe, ndiri pabhodha paBedbridge ndiri kuenda kuZimbabwe.
Ehe, pakamira sei ko pabridge apo?
Pabridge pari nani but matrucks ndiwo akati wandei zvavo but zvinenge zviri kufamba.
Saka tipewo pfungwa dzenyu. Nhasi tine gango munogona kutaura nezvamuri kuda ini.
Tokushungurudzika mani nezvamamiriro akaita muzvipatara ndo zvinondirwadza chete nekuti hamuna kumira zvakanaka, hamuna kumira zvakanaka zvachose. Dai hurumende vaona zvekuita vanga zvimwe zvese vangaite zvavo asi ipapa pangavadzurumuwe pana chiremba apa pakaoma ipapa.
Halo, makadii Christmas?
Aiwa tiri wadi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Elda tiri muUganda.
KuUganda? Kwakadii kuUganda?
Kuinani chose mvura panzwa.
Ehe, taurai tinzwe pfungwa dzenyu.
Inini mapeling kuku vakuru nyika yese nevakuru ine vanhu vanodawo kuti nyika inake. Both sides ZANU-PF neMDC especially ZANU-PF yacho iri kutonga nyika. Kune vanhu vakuru vakuru vari muZANU-PF, are they pleased kuona zvikiitika? Because the situation is now worse.
Tinotenda zvikuru Marvelous Musanganya uye weStudio 7 anga achiita hurukuro nevateereri vedu paShona Facebook page. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Magweta aratidzira muHarare nhasi achiti haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa nemapurisa paanenge achimirira vasungwa. Sangano ravana chiremba vehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzotambira kurudziro yemutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa yekuti dzidzokere kumabasa mukati memazuva maviri sezvo pasina chitsva chiri kupiwa nehurumende. Zimbabwe neUNICEF dzinobatana mukucherechedza makore makumi matatu echisungo chekucherechedzwa kwekodzero dzevana pasi rose cheUnited Nations Convention on the Rights of the Child. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC ndokusema ina Chris Gande.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 lwezi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
akumelanga yini amapolisa ehlukumeze amalawyer mayezo mela amalungelo ama client wabo. Sifuna ukuthi kona at hands off from ukuchaya kwamalawyer kanye lomphakathi ngoba kusingamalawyer wodwa alamalungelo lomphakathi lawo lamalungelo.
Amagqeda ambala atshengisele eHarare lamhlanje ekhonona ngokuhlukunyezwa ngamapholisa.
Sibona ama cases okuhlukumeza ngabantwana and then abantwana bona behlukumeza each other, crimes against each other. Yiwo ama cases amaningi esiwabonayo le education abantwana bexotshwa ezikole ngenxa yokungabhatali school fees.
Abasakhulayo benhlanganiso ezizimeleyo baqoqa emhlangano wokunanza ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo abantwana emhlabeni jikelele ele UN Declaration on the Right of the Child. Kuhlelo Woza Friday liviki lomculi wengoma zomdumo okholo uStanley Nyathi odabuka enkayi ecula eseSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha ambalwa atshengisele eHarare lamhlanje ekhonona nodaba lwamapholisa abaphatha ngocuku ebahlukumeza bona besemsebenzini. Amagqwetha la ase ugwalo lwezikhalazo efuna amapholisa achiyane lomkhuba ukubahlukumeza nxa beqhuba umsebenzi wabo kanye lokwalisa uZulu ukutshengisela ekhonona ngokungamjabulisiyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Amagqwetha la abehlabela efola ezibophe ngamabhanditshi emakhanda njengesibonelo sokulinyazwa bethwele amabhakane abemumethe imibiko yokukhuza amapholisa uhulumende labezomvikela. Elinye lamagqwetha eliphatheke kulokhu kutshengisela uMnumzana Jabulani Ndlovu osebenzela inkampani yamagqwetha eyemthethwa eNyambirai Law Firm uchasisa ngohlelo lwabo lwanamhla.
Akumelanga yini amapholisa ehlukumeze amalawyer mayezo mela amalungelo ama client wabo. Sifuna ukuthi kona at hands off from ukuchaya kwamalawyer kanye lomphakathi ngoba kusingamalawyer wodwa alamalungelo lomphakathi lawo lamalungelo.
UNkosazana Sandra Dizwani elinye njalo igqwetha ulandisa phezulu kokuchiwo ngamabhandishi abekade bewabophe ekhanda.
Ibhandishi lele ndibophilele lithi ukuthi asivumelani nezinto ezenzakalayo ezenziwa ngamapholisa ebantwini. Nxa kade lilandela intathela izindaba ngamalanga aphelileyo lingabakwazi ukuthi khona one of the lawyers wachaywa and labantu nje ababezihambela abanye last week bachaywa balimala.
Ukhuthaza uhulumende uNkosazana Dizwani ukuba ahloniphe imithetho emunyethwe isisekelo sombuso.
Besicela bebona ukuthi umthetho uyalandelwa ngoba kuqala phezulu usiya phansi.
Amagqwetha la aqale ngokuya ehofisini yomphathi ntambo wendaba zasekhaya bayachiya ugwalo lwezikhalazo zabo. Besuka lapho baluqondise esigodlweni samapholisa ePolice General Headquarters lapho abanikeze lologwalo isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi yena ohle wabaqaga besese Greenwood Park lapho akhulumisane labo khona. UNyathi uthembise ukufikisa lipetition kusikomithi wamapholisa uPolice General Godwin Matanga. Ukutshengisela lokhu kuqoqwe ngabenhlanganiso yamagqwetha eyeYoung Lawyers Association of Zimbabwe, YALAS, bexhaswe ngezinye njalo ezivalisa eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights leyeLaw Society of Zimbabwe. Ukukhatshwa kwabo ngamapholisa kube yisimanga esikhulu njengoba eyiwo aqhubeka evimba ukutshengisela kwabantu ezikhathini eziningi. Kunje abenhlanganiso yabamela abasebenza emabhanga eyeZimbabwe Banks and Allied Workers Union, ZIBAWU, bekweze udaba lwabo lokwalelwa ngamapholisa ukutshengisela emahofisini omphathintambo wezemali kunsukwana yesanda kwedlula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abasakhulayo benhlanganiso ezizimeleyo ezithiyeneyo lamhlanje baqoqe umhlangano wabatsha othiwa yi-symposium ngesilungu, benanza iminyaka engamachumi amathathu kwasungulwa ilanga lokuqakathekisa amalungelo abantwana emhlabeni jikelele ele-UN Declaration on the Right of the Child. Okuningi sikuzweni kuntathele zindaba yethu uMark Peter Ntambe eseHarare.
Abatsha abavele ezabelweni ezehlukileyo zelizwe babuye ngobuningi ukuzongenalo umhlangano owenzelwe eHarare. Umnumzana Maxim Murungweni wenhlanganiso yeZimbabwe National Council for Children uthi lokhu kwenzakala ngesikhathi amalungelo abantwana eqhubekela phambili engaqakathekiswa.
Sibona amalungelo abantwana lokhu ephulwa ngabantu, kukhanya ukuthi abantwana babebeyenjisa abantwana bebancane, sileyo esithi forced marriage, child marriage abantwana lapha eZimbabwe. Lokhu senzakala abayefaka imali eneleyo ukuthi abantwana babebehamba esikolweni, abantwana babebethola ukudla okuningi. Besekuyindawo yokuthi bona abantwana baphiwa amathuba okuthi bekwanisa la ubehamba emdlalweni besenza izinto eziningi labo, imbono yabo izwakala ngabanye.
Unkosazana Thobekile Sithole osebenzela inhlanganiso ye-Justice for Children eyakobulawayo uthi ukusilela kwemali lokungamanga kuhle kwesimo somnotho sokubangela ukuthi abantwana behlukuluzwe njalo bephatheka kumikhuba emibi.
Sibona ama cases okuhlukumeza ngabantwana and then abantwana bona behlukumeza each other, crimes against each other. You ama cases amaningi esiwabonayo lo education, abantwana bexotshwa ezikole ngenxa yokungabhatali school fees or other reasons, but into enkulu esibonayo yi-lack of imali. Abantwana sebexoshwa ngenxa yokuthi akulamali, and ngenxa yokuthi akulamali abantwana abasaye esikolo, so sebeyenze ama things like those parties or ama, you know, deviant behavior, especially ukujonja. There's been an increase abantwana bejonja bengena ezindlini bejontsha izinto.
Uthi ezabelweni ikakhulu abantwana babhekana lobunzima ekutholeni ingwalo eziqakathekileyo empilweni zabo ezinjengezokuzalwa loba ezokuhambisa.
Into esiyibona ukuthi i-birth registration kukhanya ngathi yinto ema-communities, yinto ekhulunywa ngabantu abaningi ukuthi abakwanisi ukuthola ama-birth certificates. Bengathi siyazama ukubancedise sibatshele ukuthi ama-requirements abe-birth registration yilokhu, kodwa nxabe siyakhona ngale emsitheli befika betshelwe okunye, so begcine be-give up. So ukuswela i-birth certificate, it affects okuningi. It's just not ukuthi awula birth certificates, it affects education, it affects access to justice, it affects okuningi njengomntwana and i-right to identity yomntwana.
Uhulumende yena uthi uyasekela imizamo yonke yokuthuthukiswa kwamalungelo abantwana ngokwethula imithetho ebanikeza amalungelo ngokugcweleyo. Wasungula njalo lesikhwama sokubhadalela indleko yemfundo yama-school fees ebantwaneni abaphuma emolini zabaswelayo lentandane. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Odokotela bezinga laphansi ama junior doctors abaphiwe amalanga amabili izolo ukuthi babuyele emsebenzini ngemva kokuxotshwa nguhulumende bathi kabasoze benze lokhu ngoba uhulumende elokhu engakangezi iholo labo. Odokotela bedlula amakhulu amane laba baxotshwe umsebenzi besetheswa icala lokukhalala umsebenzi ngaphandle komthetho. Kodwa ngemva kokungenela kwabezinkonzo uhulumende usuke wababuyisela emsebenzini izolo esithi kumele babe sebeqalisile ukusebenza kungakedluli amalanga amabili. Inhlanganiso emela odokotela laba iZimbabwe Hospital Doctors Association ithi amalunga ayo kasoze aphindele emsebenzini ngoba uhulumende kakakhwezi iholo lawo. Odokotela bezinga laphezulu ama senior doctors labo bayaqhubeka ngokukhalala umsebenzi besithi kabala mali yokugada besiya ezibhedlela. Njalo bathi abasoze bamukele imali ethenjiswe ngusomabhizimusi umnumzana Strive Masiwa. Inhlanganiso yabodokotela laba eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association isilobele amapholisa iwazisa ukuthi amalunga ayo azatshengisela phezu kodaba lweholo eHarare ngeviki ezayo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomunye wamalunga alinhlanganiso udokotela Ngqabutho Dube osebenza esibhedlela sempilo yena othi imali abayiholayo incane kakhulu.
Plus or minus $800 for a senior doctor. From in Agdala, we hold a plus or minus 2.8. So which means it's reduced almost a quarter now of what it was about. In there was umuntu khona lapha ukuthi ukudla konke ukhwelile kuhambelana lokuthiwa interpancreas. Amandla kagetsi lawo akhuphukile, ama rates awe council lawo akhuphukile, ama bills wonke nje akhuphukile. Uyawuthi nxa uvele uhola imali adu ihola 2 years or 3 years ago ifiga lokhu ngakanje vele ngeke wenelise ngoba even the fuel layo iyakhuphuka almost on a weekly basis ngoba njengalamuhla I think $17-18 a litre kudala ngesalary rate yaleyo yayisesekudollar something. So umuntu wakhe ukuthi poverty datamline eriviziweyo angayibona ukuthi ithi umuntu imoli yayiphinga imali enganani, but I'm sure it's more than $3,000-4,000.
Ungasichasisela ngomumo osezibhedlela lapha ngoba sizwa kuthiwa mubi kakhulu, amamochari izidumbu ziyonakala ngenxa yokusilela kwamagetsi, kanti njalo lasezibhedlela khona abantu bathwele nzima njengoba lingabe laphi nje lingaye emsebenzini.
Umumo mubi sibili. Izibhedlela kazivalwanga ngenxa yokuthi besiphana la emergency cover ukuthi ungabuya sibili abantu abaserious babonwe ukuze sizame ukubaphethisa. Kodwa laba balama-condition akade ayenelisa ukuthi baqale bahambe bayokwelatshwa ilangayo labo besingaba-athendi ngenxa yokuthi vele umsebenzi wakhona uyabusomnene. So ngakho uzathola ukuthi ngenxa yokuthi njalo abantu baye bebalutshwana ababona izigulane, ezinye izigulane kazisatholi ukubonwa okuqondileyo ngenxa yomsebenzi omningi. Ngakho-ke ezinye zicina zingabi zokuphila okuhle, abanye bacina betholakala lapha emhlabeni. Isifiso sethu siwukuthi ngabe udubo lolu luyakhangelwa sibili kakhulu, i-resolution itholakale masinyazane ukuze abantu baphephe baphile basile.
Lo ke ngudokotela Ngqabutho Dube, omunye wabodokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors abaphakathi kokukhalala umsebenzi ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umkhuba wokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eyokuzibazela engasimali uqobo usubhahile edolobheni lakwaBulawayo osekuthiye abathenga lokuthengisa imali ngaphandle komthetho osiphatheleni bethwele imikhono ekhanda. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Ukuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe edolobheni lakobulawayo sekubhahile osokusenza ukuba abakubhizimusi lokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha osiphatheleni basebenzele evalweni. Unkosikazi Josephine Mutero okubhizimusi lokuthenga lokuthengisa imali emigwaqweni yedolobho lakobulawayo uchaza udubo ababhekane lalo ngemali yokuzibazela.
Mina ngazi lokhu ngithengisa khona phansi ngiyaqalisa mina loku-identify mina le problem lokuyibona lungisa ye kusishayisa ngovalo ngoba uyakuzwa omunye lapha uzwe sithi khona ushayisa ngovalo lokuthengisa nje yabuza loba singanikwa ulwazi lokuthi yabikhayele kanjani.
Umnumzana muzi wakhe Moyo uthi imali eziyisiphamaso zikhona njalo lokhu kubangelwa ngumumo okhona ezweni.
Hayi imali zamafekezi khona sibili ngoba lapha thina esisebenza khona siyasizwa abantu bekhuluma omunye wezwa sikhuluma esithi hayi ngihlangane layo lami lapha sengishayiwe ngefeki. So into ekhona sibili asonto ukuthi izinto ezingekhoyo zikhona njalo mbona ngani ukuba khona kwazo kubangelwa nje ngumumo wona lo khona lo ukuthi abantu abasebenzi abalamsebenzi. So ukhanya into yona le ebahlupha kakhulu so uyibutsotsi. Sabe badinga indlela zokunjani ezokuphila. Ya lapho ke khona kokulobunzima khona njengathi thina imbangela yakhona yiyo phela enkulu ukuthi kuze kwazi ukuthi kwenziwe. Nxa kuyukuthi kuyukuthi abantu abasebenzi kumele abantu besebenze. So ngibona ngani khona lapho okulenkinga khona. Ukuthi amafekhila umuntu engasebenza uyahola. Ucabanga ubusela ngingakucabanga.
Unkosikazi Margaret Moyo uvumelane lo Moyo ethi abantu bathathelwa imali ngemali eziyisiphamaso.
Siyababona amafeka ningi abayabuya labo abantu bayakhala akhona angazi ukuthi singayenzelani ngokuthi abantu bayathathela abantu izimali zabo abantu bayakhala ngoba banika abantu amafeka.
Amabhanga ambalwa akhulume le Studio 7 achaze ukuba imali eyisiphamaso ivele ayifinyeleli ezandleni zabo bayizwela emkambo wensitha ngoba banemitshina ehlola imali engenayo lephumayo ebhanga. Isikhulumi samapholisa unkosikazi Precious Mango uchaze ukuba abakabi labantu abamangala amacala okuthola imali eyisiphamaso edolobheni. Idola leMelika leRand lakwele South Africa yizo imali esezivame ukutholakala ezimalini zokuzibazela ezingasizeqiniso njalo osiphatheleni bathwele imikhono ekhanda. EZimbabwe ungatholakala uthenga kumbe uthengisa imali yakwamanye amazwe emigwaqweni kuyabophisa. Labo abatholakala belemali eyisiphamaso kungakhathalekile ukuthi yimalini umuntu ulakho ukuya ejele okweminyaka edlula ichumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lingakhohlwa ihlelo Live Talk lamhlanje sikhangela ubunzima obubhekane labantu kuhlangothi lwezempilakahle ngesikhathi odokotela bekhalale umsebenzi. Ithumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezeMelika ngamafitshane. Umphathintambo wezobudlelwano beChina lamanye amazwe omhlaba uthi ilizwe lakhe lilolonga umthetho ozakwalisa amalunga edale lephalamende lakwele Melika asekela umthetho kamongameli Donald Trump wokusekela uzibuse wele Hong Kong ophikisa ukubuswa kwalelo lizwe ngeleChina. Umongameli Donald Trump ubonakale izolo ekwele Afghanistan kuhambo alwenze engazisanga muntu esiyafisela abezomvikela beMelika abakhonale ikhefu elihle lokubonga usomandla ele Thanksgiving lapho azise khona ukuthi bayakhulumisana labesiTaliban ngodaba lokumisa ukulwisana.
ilunga ledale lesenethe lemelika iNew York Senator Chuck Schumer ubike ngokusungula uhlelo lokulwisana lohlupho lokugonga kwenani labalimi abazibulalayo ezigabeni sakhe. Ukungasebenzi kahle kwemithina ebheka indizamchina zisemoyeni okwenzakale ngomvulo kubikwa kubangele uhlala ngesiphangiphangi kwengatsha zomvikela emhlanganweni abawenze bephansi kwedale le-Joint Operations Command kumbe JOC ngamafitshane. Akula ndizamchina kade zivunyelwa ukungena kumbe ukusuka elizweni ngomvulo. Lokhu kubangelwe ukuthi nxa limtshina ingasebenzi kulakho ukungena lokusuka indizamtshina elizweni kungaziwa muntu okungafaka ilizwe engozini. Inhlanganiso ebona ngokwenyuka lokusuka kwendizamtshina emagcekeni awendizamtshina e-Air Traffic Controllers Association ithi ihlezi itshela uhulumende ukuthi athenge imitshina emitsha ngoba ekhona isimidala kodwa lesi sicelo asikhangelwa nguhulumende. Ukuhlaziya lolu daba siqoqe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Loba laphana kwakukhulunywa ngesisikeli sombuso kwakushiwa khona laba abagcina kumbe umoya abancedisa indizamtshina ukwehla kulokuphapha bafaka kwisigaba se amasevisi aqakathekileyo. Bavele kuthiwa khona abavunyelwa khona ukutshengisela kodwa njengoba ngihlala ngisitsho ukuthi isisekelo sombuso vele sifuna ngokwakho waso siyavuma ukuthi nxa isisebenzi sikhonona sikhala lomsebenzi. Lokhu abakwenzayo ngiyabona ngathi nxa bevele bakhuluma nje ukuthi bazakhala lomsebenzi kuqakathekile ukuthi i-civil association yana khona eZimbabwe e-Traffic Controllers Association bathathe amalungelo awo bayasebenzisa.
Sike sezwa eminye imbiko ethi kungakwa kubangelwa imtshina esingasasebenzi kahle ngoba isimdala kakhulu. Ubona njani khona?
Yelo lingaba liqiniso ngoba phela uyazi ukuthi imitshina vele ihambelana lendege leyana imitshina edulayo kakhulu. Ekuthengweni wayo kunokudlwangudlwangu le-corruption eningi. Uzabona ukuthi engxenye abantu abayebeduze lomhlangano wezanu-PF yibo abanikezwa ibhizinesi yakhona sebethenga imitshina leyana engasebenziyo kumbe ivela ngaphi ngapha. So akwethusi ukuthi njengoba vele ilizwe linimanzonzo kanje imali zakhona ezokuzuza ezokuthenga imitshina yalezi nsuku kabalayo. So kuthi kuyatshayisa amakhanda odade labafowethu abasebenzayo ama-air traffic controllers. Kuqakathekile ukuthi bathi nxa sisemsebenzini bakithi sinikani imitshina emitsha esebenzayo nxa ingasebenzi balelungelo lokukhala lomsebenzi.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazo ebekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu le-Highlanders uHendrik Pieter de Jong usekhuthaze abalandeli baleli qembu ukuba babuye ngobuningi kuzolisekela emdlalweni walo oyifinali yalo nyaka yomncintiswano wenkezo yeChibuku elizawudlala lelenkezi Platinum Stars kusasa kwaBulawayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Yonke indlela ziqonde enkundleni Papa Fields kusasa ngomgqibelo lapho iqembu le-Highlanders elza nqikelana khona lelenkezi Platinum Stars kudingwa intshantshu zalo nyaka ezomncintiswano weChibuku Super Cup. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uDe Jong utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ukhangelele ukuba abalandeli beqembu le-Highlanders bazadlala indima enkulu ekuphumeleleni kwaleli qembu lona eleminyaka embalwa lingazake liphakamise isicoco.
Iqembu lethu yilo elilabalandeli abaningi elizweni njalo lakusasa ngilele ukuba iningi labalandela libe ngelisekela thina njalo kumele bahlabele kusukela umdlalo uqala uzofika emaphethelweni.
Ukuze lifinyelele ukuyadlala kufinal iqembu le-Highlanders linqobele Dynamos nge-1 kanya kusigaba sakuqala esomncintiswano ukuthi kusigaba se-quarter final linqobele FC Bladam nge-3 kanya ikanti kusigaba se-semi final iqembu le-Highlanders litshayele ze-PC Caribbean nge-1 kanya. Ngakwelinye icele iqembu lengezi Platinum Stars lona linqobele Mushwane Stars nge2-0 kusigaba sakuqala esomncintiswano, kwathi kusigaba sekwarter final linqobe iqembu leBlack Rhinos nge5-3 ngemva kokutshaya kwembekwa, yekanti kusigaba sesemifinal iqembu lengezi litshaye leHarare City nge7-6 lakho ngemva kokutshaya kwembekwa. Iqembu leHighlanders ligcine uphakamisa isicoco esizwayo ngomnyaka ka-2015 lapho elinqobe khona ele Chicken Inn nge1-0 kufinal yenkezo yeNet1, yekanti iqembu lengezi Platinum Stars lona liphakamise isicoco seChibuku ngomnyaka ka-2016. Loba kunjalo uDiyong uthe utshele abafana bakhe ukuba bengakufake engqondweni ukuba sekule minyaka embalwa leli qembu lingaphakamisanga inkezo, kodwa bedlale bezikholisele nje umdlalo.
I told the players 2 or 3 times, enjoy.
Sengibatshele kaningi abadlali bami ukuba bakholise amalungiselelo esiwenzayo silungiselela umdlalo we-final. Baphinde njalo bakholise ukudlala ufinal, ngoba phela lo mdlalo uyafana nje leminye imidlalo. Umahluko kuyikuthi wona kumele ube lempumela ehlukanisa amaqembu omabili ekupheleni kwawo.
Nyakenye iqembu le-Triangle eliphakamise isicoco senkezo yeChibuku ngemva kokunqoba ileHarare City ngimele Studio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Woza Friday liviki silomculi wengoma zomdumo okholo Stanley Nyathi odabuka eNkayi esebenzela kwele South Africa. Asizwene xoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Izizalwane zeZimbabwe lisemzansi ngokuyafuna umsebenzi. Kunjalo la kumculo esilaye kule viki. Uyasebenza abuyacule njalo. Namhla siphethe idlade lakhe elitsha eliphansi kwesihloko esithi He is Faithful.
Le album yi-album yokuqala ngqa. Ngishiqize uma ngicabanga it's about 3 months ago. Itayitli ye-album yami ibizwa ngokuthiwa He is Faithful. Njengoba sisazi ukuthi uJesu noma uNkulunkulu uthembekile noma thina singathembakalanga.
Ngiya kufisa nje ngcwele ngcwele.
Awuzwa ke mfana kaMdluli, umculo ophole kamnandi. Kuhle phela ukuthi uzizibulu azi imbali yakho ngamafitshane.
Ngazalelwa koBulawayo Empilo Hospital, ngafunda iprimary yami eNgwegwe Primary, ngayifunda futhi eRobert Zinyoka ePhumula, ngayiqedelela eNkayi Primary. Mina ngaqala ukucula ngisesemncane primary, kodwa okuserious ngikuqale eqenjini elithile elibizwa ngokuthiwa i-Everlasting Covenant. Lelo qembu licula umculo we-acapella.
Ati nguye esilaye namhla kuhlelo Wozo Friday ma usanda kusidobha. Wezwa ile sifiso sokucula ingoma ngokuthunuka imiculo yabanye abaculi abalomdumo wengoma zokudumisa uSomandla.
Kuneqembu elithile from eNkayi okubizwa ukuthiwa iHarmon Sound. Singakwazi ukuthi ngingene kuleyo ndima bese ngicula ngiculela uJehova. Abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo lo, ngunanzelele ngoba ngalontsha iCD abantu babuya ngobunengi bawuthenga ngempela ngobunengi, namanje basawufuna. One of my song lethi He is Faithful iyatrenda ngempela, bayicula indawo zonke. U-August obuyayo 2020 ngihiqize elinye i-album lizobe lengelesibili.
Siyabonga Stanley Nyathi obexoxa ke lo Ezra Chisa sibanda kuhlelo Woza Friday. Besigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amagqwetha ambala atshengisele eHarare lamhlanje khonona ngokuhlukunyezwa ngamapholisa. Abasakhulayo benhlanganiso ezizimeleyo baqoqe umhlangano wokunanza ilanga lokuqakathekiswa kwamalungelo abantwana. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Inenda kaitwa operation musi Friday. Ndakazoona itirwa ku